mumwe wevari kukwikwidza vakazvimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika vabrian taurai muteki vanoti haisisiri nguva yekumira nemapato asi neutungamiri husina kwahwakarerekera kuitira kuti vabatanidze vana vezimbabwe pamwe chete
ndinoti ini ndakazvimiririra handina bato randiri kumirira ndiri independent so tinoti zimbabwe haisi minda yemabhanana nguru dzara mwarari umu kushayika kwemabasa nyaya inonzi black empowerment hakuna chinonzi black empowerment tinoda kugadzira chinonzi people empowerment marudzi ose togadzira nation inonzi rainbow nation zvekuti pane mitengo inonzi eco cash mitengo inonzi yeswipe neinonzi mari inoretwa hatisi kuzvida hatichada mabasa epamamanifesto tikuda mabasa chaivo chaivo togadzira zimbabwe yevanhu vese vakabatana migwagwa tikurwa hondo inonzi economic freedom migwagwa yofambika saka ndinoti makandivhotera tichagadzira inonzi national team of politics tombomira zvemapato auraya zimbabwe party politics yekutiudaka
mutungamiri wetransform zimbabwe vajacob ngarivhume vanovawo mumwe wevatungamiri mumubatanidzwa wemdc alliance vanoti bato ravo riri kushanda zvikuru nevavanodyidzana navo kuratidza nyika zvavari kumiririra nekuronga semubatanidzwa ivo vangarivhume vari kukwikwidzawo musarudzo yemumiririri webikita west
pachibvumirano chemdc alliance ndini ndiri kumiririra bikita east musarudzo dziri kunzwa musi wa 30 july svondo rinotevera ndinoda kukuzivisai kuti semdc alliance tiri kushanda zvakasimba kuti tiunze budiriro mudunhu rebikita east tinoziva bikita east yakaita matambudziko akawanda kwenguva refu asi nguva ino takatarisira zvikuru kuti tiunze shanduko huru kudunhu rebikita east nemunyika yedu mukativhotera mukatitsigira sezvatiri kutarisira mukufamba kwatiri kuita tiri kuona rutsigiro rukuru tinokuvimbisai budiriro huru mudunhu renyu kuti dunhu rebikita east risasara risaramba rakasarire kumashure
mutungamiri webato rezimbabwe partnership for prosperity dr blessing kasiyamuru vanoti bato ravo rakazvipira kuratidza kuti nyika inogona kushanduka nekuita zviri nani kuburikidza nebasa ravari kuita kunze kwekutsvaga mbiri
tiri kufambawo nemusangano wedu nenyaya yedu inoti budiriro nenhaka yekuti chirere tigokurerawo tichiri vechidiki ini ndine makore 40 ekuberekwa tiri kufamba munyika mese tichitengesa yatinotiwo value proposition yedu rovimbiso yedu kune vakuru vedu vakambotitaurira marimwezero kuti chirere chigokurerawo tiri kungovaudzawo kuti zovana vakura makavadzidzisa mukavaendesa kuchikoro zvino vava navo magwaro ekuti zovatikwanisawo kuti vadzoke munyika vavake nyika yavo zvino chiti ivo chitanda tiri kuionawo serelay kuti zvamira zvaita nyika ikonomi yedu iyi yaakudawo maoko nemapfungiro anonzwisisawo ikonomi mu-21st century matava umo asi tichidaro vakuru vedu vari kutonga tiri kuti aiwa tinokutendai nepolitical independence but nyika yenyu nevana venyu havana kurealiza economic independence zvinoti kuti mhandi yedu hamuzimi mhandi yedu inzara yatiri kubudisa yatida kuti ibude mukati menyika yezimbabwe zvino tiri kufamba tichitaurira mhuri yese mukati menyika yezimbabwe tinofara kwese kwatasvika tiri kugamuchirwa zvakanaka
mapato anopikisa anoti ari kumiramira zvikuru kurwira shanduko munyika kunyange hazvo zvisiri nyore kukukidzana nemapato ane mari nezvikwanisiro zvekuzvishambadza